Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu zvita 1 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwenguva yakareba. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti vachabvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwenguva yakareba. Asi vamwe vanoti veruzhinji havafaniri kukasika kushora vasati vaona zvichaitwa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Tando Kwinji vanoshanda nesangano reYouth for Innovation Trust vati kunze kwekusai nevanhukadzi vakawanda mudare iri vasuwiswawo nenyaya yekuti dare remakurukota harina kana munhu mumwe chete wechidiki.
Ndatisapointwa necabinet itswa nekuti haitauri nezvegender equality. Vanhukadzi varimo mucabinet vashomanana zvisingaiti, and vanhu vanga vari mucabinet iyoyo even before. Saka hakuna chachinja, and hakuna chachinja even muma youth, because even ministry we youth wedu hazimu youth. Saka cabinet iyi yakafanana necabinet yatanga takagara tinayo makore esai, hakuna zvachinja.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati masarudziro akaitwa navamunangagwa makurukota avo anoratidza pachena kuti bato rezanu PF ishiri nemuririro wayo uye harichinje.
Vamunangagwa pavakatora ofisi yemutungamiri wenyika vakaita mapromisi akawanda zvichibva zvapa hope kuvana veZimbabwe vanga vachitambura zvakanyanya pasi pekutonga vaMugabe. Asi kabineti yavo inotaridza zviri pachena kuti hapana shanduko yatawana apa. Zvakare vamunangagwa havasi kuda kuchinja maitiro anga achiitwa navaMugabe. Tikatarisa kabineti yavo, vanhu vakangofanana vakakundikana makorosa apfuura ndovadzorerwa. Zvakare tiri kuona vamunangagwa vari kuendera mberi nepetronage anga achiitwa navaMugabe. Chizivano neukama neushamwari zviri kuendera mberi muZimbabwe, hapana shanduko yatawana apa.
Vamaposa vatiwo vamunangagwa vapotsa mukana wekuti varatidze vanhu kuti ivo vanotevedzera mutemo vachiti vangadai vasina kudoma makurukota ematunhu asi kuti vaone kuti pagadzwa makanzuro ematunhu sezvinotaurwa mubumbiro remutemo yenyika. Mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vatsinhirawo kuti zvaitwa navamunangagwa zvinoratidza kuti bato rezanu PF ibato rinokoshesa zvenhoroondo yakare risingatarisire zvemberi.
Tarisai muone madzimai arimo mukabhineti yamunangagwa anongova maviri chete, asi tikatarisa kuti nyika ino vanhu vakawanda madzimai. Tikatarisa zvevechidiki, vechidiki vashi shoma zvikuru mukabhineti yavo hamutorina, asi varivo vakawanda kudarika vamwanhu vese. Sazvo taratidza kuti ikabhineti isina ramangwana, ikabhineti isingatarisi kuti tinoendepi, ikabhineti inongotarisa kwatakabva, ikabhineti yenhoroondo chete, ikabhineti yakingafanira neyamugabe yekuti yaingotarisa zvehistori.
Asi mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vati vanhu havafanirwe kunyanya kushushikana nenyaya yekuti makurukota asarudzwa ndivanani, asi kuti vanofanirwa kutarisisa kuti ivo vamunangagwa pachavo vachange vachipa hurumende gwara ripi.
Dzimwe
nguva muna anotadza nekuti munhu ari kumutungamirira anenge mupau bekuti afambe napo atapate basa nenzira iyoyo haangazochinji zvaanenge audzwa nemukuru wake nyanga achiona kuti zvakashata asi mukuru watinaye zvino nguva tiri kutarisire kuti aise gwaro rokutadza kuti anoda kunza mainvestor abvisewo indigenization akalimita iwo mutemo wa 5149 kunatural resources kakunozvinogebwa akatarisei kuri re-engagement newest vana America nana Britain kuti tagataudzane tibatsirane hai takatarisa ipapo titarisirewo kuti iyo cabinet ichashanda
vamunangagwa vakasarudza dare remakurukota rine vanhu makumi maviri nevaviri uye makurukota anomirira matunhu gumi munyika pamakurukota aya pane vanhu vaviri vanga vari mauto vanoti Major General Sibusiso Moyo naAir Marshal Perence Shiri pane makurukota masere akadomwa navamunangagwa asiri nhengo dzeparamende izvo zvinonzi zvinotyora bumbiro remutemo yenyika iro rinosungira vamunangagwa kudoma vanhu vashanu chete vasiri nhengo dzeparamende ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Vakadomwa kuvagurukota idzvare zvemitemo vaziyambi-ziyambi vanoti havasi kuzoshandisa hofisi yavo kuchuchisa vanopikisa hurumende uye vamwe vemubato ravo vanoonekwa sekunge vasingatsigire mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vaziyambi vari kutora chigaro change chambobviswa vamunangagwa chichipiwa vaHampton Bonyongwe. Taita navo hurukuro nezvekudomwa kwavo.
Ndazvitambira ndingati nemufaro nekushamiswa nekuremekedzwa kwandaitwa nemutungamiri wenyika ndanga ndisingazviexpecte ndikatenda kuti mutungamiri wenyika aona kuti ndine zvandinogona kunge ndichibatsira kuti nyika iende mberi.
Asi hamusi mutsvaka kubazi rezvemitemo iri Honorable Ziyambi?
Hongu, ndanga nditori sachigaro wekomiti yejustice kuparlament saka handisi mutsva kuparlament ndobasa randanga ndichitoita rekuongorora kuti ministry yejustice iri kuita basa rayo nemazvo here ndiri sachigaro wekomiti iyoyo.
Saka kana tichitarisawo iro bazi rezvemitemo kana kuti ministry of justice mungataure kuti basa rebazi iri nderei chaizvo?
Ministry of justice basa rayo sezita rayo ndere kuona kuti vanhu vayananiswa zvakanaka kumatare edzimhosva kwavanotongwa rove nerimwe bandiko rinonzi reprison and correctional service raakuvandudzwa kuti kana munhu asungwa zviaendeswa kujere kunofanirwa kunge kuri nzvimbo yekuti anga achidzidziswa zvekuti kana abuda anoenda onozvisenzera pane kuti aramba achiita zvekutyora mutemo. Saka rine mabandiko akawanda roita rimwe bandiko zvakare rinoona nezvedeeds registry kuya uku kunenge kunochengetwa matitle deeds nekunoitwa macompanies. Saka rine mabandiko akawanda anoona nezvekuti mutemo watevedzwa zvakanaka here munyika.
Saka vaziyambi vave gurukota kudai tinotarisira kuti havateme vachitarisa kuti wabuda mbamani vanenge vachiisa munhu wese pachikero chakaenzana.
Izvozvo ndo zvakanyanyisa kukosha kuti kana uchiita mutemo kana kuti uchinge uchiyananisa vanhu haikona kutarisa kuti anobva mumba mumani kana kuti anobva kupi asi vanhu vese vanofanirwa kutariswa zvakafanana nekuti vanhu vese vakafanana vakasikwa naMwari vakafanana.
Gurukota idzva rinoona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari parunare muHarare. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti pazvinangwa zvavo zvekutanga vanoda kubvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Chandoda kutanga kugadzirisa ndekuti vanhu vave nemukana wokunzwa mashoko nekupepetwa kwemashoko nekuverenga mashoko akasunungwa asina kana chimhinga mupinyi chinogona kupinzira pakati pezvavanenge vachifunga nezvinenge zvanyorwa nezvinenge zvichiwanikwa even pasocial media. Tiri kuda kuti vanhu vave nemukana wokusevesa pfungwa dzavo kuti vaveze pfungwa dzemashoko sekuya kwaanoita pasina kana chinopindira pakati pavo nemashoko iwayo.
Vatori venhau vangatarisira chikwamuri.
Vatori venhau vaona mumwe anga ari bhururu wavo ndokwandakabva nako kubvira ndiri muhondo kusvika ndiende muZBC. Ini ndiri mumwe wavatori venhau ndongi. Kana ndiri pakati pevatori venhau ndirizonzwa kunge ndiri pachikwata. Saka ndichataura navo ndichinzwa pfungwa dzavo kuti basa ravo ringafambe sei. Bati kunyanya ndiuda kuti magariro evatori venhau ave anonakidza nevachitengesa mashoko avanopepeta vachiona mubayiro unokodzera naiwo. Zvinoita kuti vanhu vatori venhau vave nechimiro munyika ino kwete zvavanga vachiita kusenzwa kuti aneka emvuropu kake uyo aneka emvuropu kake.
Mambotaura pamusoro pemirayiro yakaita sePosa neIPA, muchadini chamunofunga kuti mungaita nemirayiro ichi?
Ndichatarisa dungiro remutemo ndozvitanhaura zvese ndozvikanda ku ndozvikanda nepahwindo. Kupenga kwaiita Jonathan kuyako kuda kuti anofunga kuti ndiye anofungira nyika yevanhu 14 miriyoni ina handikudi. Regai pfungwa dzevanhu 14 miriyoni dzimire iyipayo. Mukubatana kwadzo dziri 14 dzafunga zvakasiyana-siyana ndomukuita Zimbabwe yemandiriri.
Isusu vatori venhau tingatarisira machanges aya riini?
Pandinongotanga kutaura nevamwe vangu ndapinda mukabhineti.
Ndomboita humbimbi ndoga pano apa. Semutori wenhau tingafara here tichiti tawana hama, tawana shamwari?
Aiwa zvinomaona wenyu inga ndokwandati ndakabva. Nhunha dzenyu ndo nhunha dzangu. Ndoziya kurwadza kunoita basa irori. Ndinoziya zvisuwo zvenyu kuti basa renyu rifambe zvakanaka.
Avo vanga vari gurukotare zvekufambiswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Hurumende inoti iri kuvandudza mutemo wekuendeswa kweupfumi kuvatema kuti ufambidzane negwara rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema iri. Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vagere mune zviwanikwa vaFarai Magohu vanoti hurumende yaifanira kutarisisa zvakare mutemo uyu sezvo uchityisidzira vekunze vanoda kuzotanga mabhizimisi munyika. Ngatinzwe hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi isusu tinoda kuti vanhu vemunharaunda dziri kucherwa zviwanikwa vawanewo development munzvimbo dzavo kuburikidza nemaminerals iwavo. Tinyaya iyi ndiginization hakasi chinhu chinounza mainvestor ba, nekuti hakuna investor anoda kuuya nemari yake wosvika munzvimbo wonzi chichera apa asi iwewe unenge uine 49% shares ini ndichapewa 51 iwewe wakangorembedza maoko kana kuti uchingoti chandinounza inini maminerals ari pasi. Saka vanofanira kuti vagadzirise nyaya yeindigenization kuti mainvestors vasanzwe sekuti vari kumbunyikidzwa mari dzavo nehurumende.
Mungati here imi pari kunzi vari kuwandudza kana kuamenda mutemo uyu pane chitsva chingaiswapo kunze kwezvagara zvingoripo zvekuti vekunze 49% wemunyika 51%?
Kabhineti yakaanaunzwa nezuro vari kungotaura zvinhu zvagara zviripo. Indigenization law yagara ichiti iyo 51% ma-indigenous people, 49% ndo ya investor. Saka handifungi kuti pane chitsva. Actually nyaya yacho vaitaura panguva isiriyo nekuti vari kutochama kubhururutsa shiri. Kana paine mainvestors vanga vakufunga kuda kuuya kuZimbabwe vakangonzwa Munangagwa akutanga kutaura kuti nyaya yeindigenization vanobhururuka nemari dzavo voenda. Zimbabwe haisi yega nyika ine maminerals muAfrica munomu.
Ko ivowo vanhu vemumaruva ari kucherwa zviwanikwa izvi pane chavanga vachimbowanawo here kubva patangwa mutemo uyu, kana kuti maakutarisirwa kuti kuwandudzwa kwavari kuita kwaakurevawo kuti vachiwana cheuviri?
Hapana, tingangoti nzvimbo yatingati inewo padevelopment kakada kumboitikawo ndekwana mapanzure kuzvishavanuko kunewo zviripo zvimwe zvinobatika. Asi nyika yese macommunities ari kumainwa haana chinhu chaakawana bakubva kumaminerals.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magohu vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru wemudunhu remuSomalia azivisa kuti mauto angangosvika maviri pamwe nevapanduki gumi nevaviri vaurayiwa mushure mekunge chikwata chevanopfurikidza mwero cheAlshabab charwisa mudungwe womotokari mukati meSomalia. Vaive chipangamazano chava Donald Trump munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaMichael Flynn vari kutarisirwa kubvuma mhosva yavari kupomerwa yekunyepa pamberi pematikiti vaehurumende pamusoro pekudyidzana kwavo nemumiriri weRussia muAmerica. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Zuva iri rinocherechedzwa gore rega rega musi wa 1 zvita. Hurumende nemasangano anoshanda munyaya dzeHIV AIDS anotora zuva iri semukana wekuziya zvinofanira kuitwa mukurwisa denda iri. Nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS Dr. Frank Guni vanoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinoratidza kubudirira zvikuru mukurwisa dambudziko reHIV AIDS. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaguni kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva iri.
Zuva nhasi International World AIDS Day izuva rekurangarira hama neshamwari dzakatorwa nechirwere chemukondombera nekusimbisa vese vanorarama neutachiona uye vakaitwa zviya zvinonzi pachirungu affected kana kuti vanobatwa neurwere uhu. Zvinoreva kuti munhu wese ari pano pasi hapana munhu asiri affected. So izuva rakakosha zvikuru kuti tirangarire kuti kune chirwere ichi changa chapedza vanhu chaita shura matongo.
Chii chinoitwa pazuva ranhasi?
Pazuva ranhasi panoitwa mhemberero dzakasiyana siyana. Zvizhinji zvinobuda ndezvekuti tinotarisa kuti chii chatakaita mugore rakapfuura, chii chatinofanira kuita mugore rinoteera kuti tiunze magumo echirwere ichi. Tinovandudza zvekare kuudza pasi rese kuti zvitsva zvataita isu vanoita research vanoita hwaro hwekutsvagurudza kuti mishonga mitsva ingavapo ndeipi yekurwisa chirwere ichi uye zvii zvingaitwa nevanhu vese jikerere kuti tibatsire kuti chirwere isi chisarambe chichipararira, ava vanorarama neutachiwana varambe vachirarama upenyu hune tarisiro wakavandudzwa.
Sekuziva kwenyu Zimbabwe iri kucherechedzawo here zuva iri?
Hongu, Zimbabwe inocherechedza zuva iri sedzimwe nyika dzese, asi zvinowanzokuitwa kuZimbabwe ndezvekuti nyika yedu inozotara zuva rimwe risiri ra 1 December rekuzoti nyika yese vanhu voungana kumaprovinces nemuHarare vachiita mabiko. Asi kwanhasi vanoita kucherechedza kuya kunonzi in principle, kutaura kuti vari kucherechedzawo vari mumahofisi nedzimwe nzvimbo dzakasiyana asi mabiko chaiwa ane zuva richadeedzerwa nemukuru webazi reutano.
Munofunga kuti Zimbabwe iri kuitawo nhano dzakakwana here mukurwa nechirwere ichi?
Wangu, Zimbabwe ndeimwe yedzimwe nyika iri kukwanisa chaizvo kuti kupararira kwechirwere kurambe kwakadzikira. Asi pane dambudziko guru ratiri kuona iye zvinezvi rekuti mishonga yakuita ichishayikwa. Kushayikwa kwemushonga uku kunoita kuti vanorwara vaye vava nechirwere ichi vatadze kuwana upenyu hune pundutso.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni, vachitaura vari parunhare muno muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Vadzidzi vepachikoro chikuru cheChinoyi University of Technology vaudza mutungamiri wezvikoro zvose zvepamusoro uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzose mari yekudzidza inopiwa nehurumende nepamusana pekuti vadzidzi vakawanda vari kutadza kupedza zvidzidzo zvavo nekuda kwekushaya mari. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura apo vanga vachikorokotedza vaMnangagwa nekugadzwa kwavaitwa semukuru wezvikoro zvose zvepamusoro sachigaro wezinasu pakati vaNesbit Chinotenda Bonzo vakurudzira vaMnangagwa kuti vadzose mari dzaimbopiwa vadzidzi kuti kudzidza kuvarerukire. VaBonzo vati imwe nyaya iri kunetsa imari iri kubhadharwa nevadzidzi kana vari kuattachment vasiri pachikoro. Vati mari iyi yakangofanana neinobhadharwa nemwana anenge achidzidza ari pachikoro. Izvo vati vanofanira kuongorora nedonzvo rekuderedza mari iyi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Kurusa chatiri kuda kuunza kuna president inyaya yemari dzinobhadharwa nemastudents anenge ari paattachment dziri kuita kunge dzakawandisa because vari kubhadhara yakafanana ari paground neari kuattachment. Saka tatiri kukumbira kuti vadzikisewo vari kuattachment sizingasasisanise maresources anenge ari pachikoro. Then also mafees grants ekuti vana vanokwanisa kupiwawo mari dzekuti vakwanisa kubatsirikana kusisi tikuona kuti madropouts ari kuwanda nenyaya yekuti fees dzirikuramba dzichikwira.
VaBonzo vaudzawo vaMnangagwa kuti hurumende yavo itsva inofanirwa kuvaka dzimba dzekudzidzira muzvikoro zvose sezvo dziri shoma zvakanyanya.
Nenyaya yemabuildings zvidziro zvinofanira kuva zveworld class standard. Saka tati kuti zvibva zvagadzirisawo ndozvichemo zvatatinazvo.
Mumwe wevadzidzi apiwa chitupa chedzidzo vaTalent Chiwaya vati vane tarisiro yekuwana basa muhurumende itsva. VaChiwaya vati hurumende itsva inofanirwa kusimbisa nyaya yekugadzira mabasa pane kudarika zvekukurudzira mabhizimisi sezvo zvakatadza kushanda.
Indigenization policy yakanaka, but for now I think inogona save inodomboiswa paside kuchana. Then pumbuitwa job creation in terms of calling you investors. Tine maindresses akawanda, there's a mines akawanda, tine zvinhu zvakawanda zvatokwanisa kushandisa kugenerate tarinazvo income and to create mabasa akawanda evanhu. So there is need to panodiwa kuti maybe timboita focus more on job creation, cannot focus more on building Zimbabwe through other means.
Mumwe wemudzidzi apiwa chitupa chedzidzo nhasi muzvari Florence Garande atiwa netarisiro yakakura kuti anowana basa nekuda kwehurumende itsva yavepo.
Tiri obvious kuti mwana wese paanograduata anenge ane tarisiro yakanaka. Hapana mwana anoda kutarisira kuti kana agraduate onogara. Obviously we are hoping for a brighter future. Nekutarisi nechenji iri kuitika munyika ka, we hope zvinotongochinjawo for the good. Because they are hoping for a good Zimbabwe.
Vachitaura mukutambira chigaro chekuva mukuru wezvikoro zvepamusoro munyika, vaMnangagwa vati vachataura nenyika dzose pasi rose kuti dzishande pamwe chete kuti nyika ibudirire. VaMnangagwa vatiwo dzidzo iri kupuhwa kuvana inofanirwa kuunza ruzivo runopedza matambudziko anosangana nevanhu zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, Nzira dzose munhabvu dzichange dzakananga kunhandara yeMandava Stadium kuzvishavane uko mhuri yese yemutambo uyu iri kuungana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mangwana, Mandava Stadium ichange ichitamba rumbo rweCastle Lager Challenge pakati peFC Platinum iyo yakatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League neHarare City iyo yakatora mukombe wechibuku Super Cup kuona kuti shasha yenhabvu chaiyo yemwaka uno ndiani. Zvikwata izvi zviri kurwira mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora zvekuti hapana chikwata chiri kuda kusiya mari iyi ichitsvedza vakanangana nezororo yekisimisi. Asi kugona kunenge kudada nemasunshine city boys ari kupinda mumutambo mukuru uyu vaine nhoroondo yakasiyana. Panguva iyo FC Platinum yakatora mukombe weleague, zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuHarare City iyo yakabuda muPremier Soccer League mushure mekupedza iri pachinhano chegumi netanhatu mumakundano ezvikwata zvisere ePremier Soccer League. Muteveri wechikwata cheDynamos vaShepard Saizi vanoti nhoroondo iyi inoita kuti FC Platinum itange iri pamberi pemutambo uyu.
Tikona FC Platinum ichihwina because maspirits avo ari high than iHarare City. Harare City nekurelegerwa vakaitwa morale yavo mukembiri law pane FC Platinum. FC Platinum ine upper hand pagame inoti yakawina league avakarelegerwa. Saka ndikona vachihwina just because varoda kuenda mberi.
Asi muteveri weCapes United vaMusa Mashesha vanoti semaonero avo mutambo uyu uchapera uri mangange uyezve Harare City yozokunda nemapenareti.
Nemamirira akaita bhora iriri handikona Harare City ichihwina nemapena. Ndo maonero andiri kuzviitawo inini because bhora iri rakaoma.
Kune dzimwe nyika mitambowo pakati pezvikwata chinotora mukombe mukuru nechinotora mukombe weleague zvinosangana mumutambo wekutanga kwemwaka unoshedzwa iwo kunzi Charity Shield. Asi vePremier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages vakawana zvakakodzera kuti mutambo mukuru uyu utambwe mwaka uchangopera kuitira kupa zvikwata izvi chekufarira mukupera kwemwaka. FC Platinum neHarare City dzichange dzichimirira nyika muAfrica gore rinouya. FC Platinum ichatamba muCAF Champions League, Harare City ichikwikwidza muCAF Confederation Cup asi ichibva muDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dare remakurukota rakadomwa navamunangagwa nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwemakore akawanda. Kurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti vachabvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Vakasarudzwavo kuva gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti havasi kuzoshandisa hofisi yavo kuti vachuchise vanhu vasingawirirane nehurumende. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo naStandekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kuMpalakazi 2017. Ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje. Owaye ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Ufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe libulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Cabinet lay is saying if I would get Umnangagwa uthathelela lapho kuthiye khona umgqalo.
Lamuhla eZimbabwe limanyene lamanye amazwe ngelanga lokunanza ukulwisana lokumemetheka kwegcikane le-HIV. Umongameli Mnangagwa selayo uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizinisi bamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ngobuningi babo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Iziphathamandla ze-immigration kwele Botswana zibikwa zinikele obengumsekeli kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ezandleni zebutho leZimbabwe emngceleni wePlumtree namuhla. Sikhuluma nje uMphoko ubikwa esezandleni zebutho.
Lokhu kuvezwe ngobe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ebhala enkundleni yeTwitter kumizuzu esanda kwedlula. Umoyo ukusolile kakhulu lokho esithi kuyamangalisa ukuthi umnumzana Mphoko sebotshiwe yena umongameli Mnangagwa wayethe engaphenduka kasoze abotshwe. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asechothoze idale elitsha elikhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama esithi lilabantu abavele babekhona phansi kombuso kamongameli Mugabe esesangumongameli ngakho akulanguquko abangayiletha elizweni. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshman Ncube lichothoze ukukhethwa kwenkokheli zebutho ezibalisa umnumzana Parents Shiri kanye lomnumzana Sibusiso Moyo onguye owethula umbiko wokuthi ibutho selihlalise phansi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kumaviki amabili edluleyo. Lichothoze njalo kuba khona kukamnumzana Lazarus Dokora kuleli dale lisithi nguye obangele ukubhidlika kwezemfundo. Asizweni ingxoxo lomnumzana Bednego Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT ngaleli dale.
Abantu beZimbabwe sebezaba lelithuba lokuthi bazibonele ukuthi nxa babecabanga ukuthi umgqalo uphumile izinto sezizabuyela endaweni engizayo. Kufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe libulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Icabinet lay isitshengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kuthiye khona umgqalo. Umgqabe ungakhohlwa ukuthi sithandekile ubevele esenza izinto zakhe ngohlobo lwezana. Ngiza kunika ke mina imizekeliso eminingi ethengisa ukuthi uthathele khonapho lapho kuthi umgqabe. Wona bana abantu ababekhona ababevele bengaba kamgqabe kodwa ke khathesi sebengabe kuthiwa yiNacoste. Ubamisele bonke bona abantu okuthiwa ngabela. Phakathi kwama ministers angu-20 kulabo mama abathathu kuphela. Kuyathisa konkani ukuthi sekuyele khona fana lapho kulo mkhakha. Okwenzakalayo nje kuphela ukuthi lapha sifike sangeniswa entweni abantu beZimbabwe bonke bangeniswa entweni yezanu ngenxa yokuthi vele abantu kade bezonda umgqabi kangaka basebenzisa izanu siyayizonda ngokuphuma kwamgqabi izanu. Izanu kayikaphumi lokhu isaqhatha.
Kodwa abanye bengathi laba ngabavele sebela lokho kuthiwa iexperience, abevele bebesebenza bekuzaba lula yini ukuqhatsha abantu abatsha abangakwaziyo umsebenzi kube yibabane.
Kambi experience yama ministers eZimbabwe yipi? Ngoba iexperience abayaziyo siyaziyo thena ngokudiliza umnotho welizwe. Iexperience esiyaziyo yama ministers ezani ngokuthi bahlukuluza abantu. Iexperience esiyaziyo eZimbabwe lapho ngokuthi bale corruption edlule umuntu wonke. Na unanga kuyafanana lezani. Ngoba iexperience yakhe ngokuganga nalezi nto. Iexperience fanele be iexperience yomuntu esimaziyo ukuthi sekuhulumende wayesenza izinto eziqondileyo. Ekuhulumende wayesenzela izinto abantu. Namhlanje kasilamali elizweni sihlalekile. Ngenxa yokuthi khona abantu bona babeganile. Namhlanje umnotho welizwe ubhidlile waphela.
Abebutho labo abakhona-ke.
Kuyafakaza ukuthi ibutho lisebenze kanye-kanye laye umpresident uMnangagwa ukuthi bakhiphe umgabe bafake yena. Okwebutho nje yinto encane eseceleni. Ungakhohlwa ukuthi-ke na muva lokhu besivele sikhala ngabo abebutho ukuthi bayangenela entweni zombangano.
Lo ngumnumzana Petnico Bebe, umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT, sixoxelaye ekobulawayo.
Oke waba ngunkosikazi kamnumzana Ignatius Chombo, yena obe ngumphathi ntambo kahulumende osuswe libutho uMarian, uthi ubuhlungu kakhulu ngendlela uyise wabantwabakhe aphathwa ngayo ngabe zomthetho ayalelwe ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Uchomba uthi indlela izibotshwa eziphathwa ngayo ifana xathu le isetshenziswa ngesikhathi sombuso wabelungu. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Jombo utshela intatheli izindaba ukuba ulukhangela ngendlela ezimbili lolu daba lokubotshwa kukaJombo. Eyokuqala, njengomuntu wezombusazwe, kwelinye icele alukhangele ngelihlo lokuthi nguyise wabantu abakhe. Kungakuhlangothi lokuba kungowake waba ngumkakhe, unkosikazi Jombo athi waphatheka kubi ngesehlakalo sangomgqibelo lapho abone khona uyise wengane zakhe esehlule ungena emoteni yezibotshwa ngoba efakwe amankentana enyaweni wabotshwa ngezankosi ezandleni. Ngalolu suku uJombo wayalala e-remand prison ngemva kokuba umantshi wedale le-magistrate umnumzana Elisha Singano emncitshe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Unkosikazi Jombo uthi lanxa sebehlukana lomkakhe wezwa ubuhlungu obuphindiweyo ebona isiphatho esasinikezwa owaye ngumkakhe lo.
Although he's my ex-husband, I see her feelings as the father of my kids, and especially the Saturday incident where he was put in leg irons, I cried.
UMarian uthi okwenzakale kuJombo kumvule amehlo ekuthini kumele kuguqulwe indlela eziphathelane lezibotshwa ezilokhu zisasetshenziswa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse.
It's a pity when he was in power, he didn't address that. And I think Themba Mliswa had called upon the ministers to make sure that they look at my conditions of Vasunga.
UJombo umiswe phambi komthethwandaba kamantshi mhlaka 23 Lwezi ngemva kokuba eswelakale okwamalanga ayisichiyagalolunye ethunjwe ngabakubutho. UJombo uzavalelwa kuze kuyefika umhlaka 8 Mpalakazi lapho azamiswa khona phambi komthethwandaba we-magistrate njalo esetheswa amacala ambalwa abalisa elungathembeki i-corruption ngesilungu, ukusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo ngesikhathi engumphathintambo kanye lokuntshontsha imali efihla ubufakazi i-fraud ngesilungu. Esinye isizathu esinikezwe ngumantshi sokuncisha uJombo ithuba lokuba ahlawule imali yesibambiso ngesokuthi uyesatshelwa ukuba uzophazamisa ubufakazi kanye lokuba bese sabela ukuba engalinyazwa nguZulu ngoba ethukuthele ngaye. Igqwetha elimela uJombo umnumzana Love Momaduku uzama ukuthi aphiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Linjani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 la ku 6080 shortwave frequencies. lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise.
EleZimbabwe lilamanye amazwe omhlaba lamhla linanza ilanga lokwenqabela igcikwane le-HIV ele-World AIDS Day kobulawayo e-White City Stadium. Phansi kwendikimba ethi Closing the Tap of New HIV Infections, uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abasuka kumagumbi amane eZimbabwe lamhlanje bebethe gwaqa kontuthu ziyathunqa behlonipha ilanga leWorld AIDS Day lapho abafole bahlabelela bacoxisana ngokuthi umkhuhlane wengculaza bengawunqoba kanjani. Bekungabizwa ozwayo lapho abantu bachichimbe baphelela, abanye bahlolwa igazi kuthi abanye babonisa uzulu ukuba ngempela ungaphila legcikwane lengculaza ulandela imilayo yabomongikazi. Umqondisi wenakhi kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthe baqhubekela phambili besebenzela ukuvala impompi lapho okuvuza khona iHIV kuthi ngo-2030 ibe ingasekho eZimbabwe.
Bulawayo eyiyo province ehosta i-27 World AIDS Day National Commemoration. Sizama ukuthi siqede umkhuhlane we-HIV ngo-2030. Sisithi abantu bonke balako ukuvala impompi evuza khona umkhuhlane we-HIV.
Ikhansile edolobho lakobulawayo iphakathi kokutholisa amaphilisi kubantu abathile. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansile yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe kumaklinika akobulawayo angu-19 itholisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu ethi lenani labantwana abazalwa belengculaza selehlile kobulawayo kukusilinganiso sokubili ekhulwini.
Engikuthabelayo ukuthi PMTCT, that is the prevention of mother to child transmissions, zitsho omama ukuthi besulele abantwana i-HIV kobulawayo, lokho kungaphansi kakhulu ngenye indlela nasesiloko okuthiwa yi-elimination phase.
Unkosikazi Nomsadube ohamba ekhangela abagulayo ezindlini ngaphansi kohlelo lwe-home-based care ucele ukuba uhulumende anakekele abantwana lezigulane kuye labo andubana bethi sebechithiza imali behlonipha ilanga le-World AIDS Day.
Sicela ukuthi ilanga lanamhlanje alithi nxa lizayenziwa kube laba bantwana lalaba bantu abagulayo labondli balaba bantu bezuze something. Lathi thina as caregivers lama-community health workers sizuze okokuthi sisebenze phakathi komuzi.
Unkosikazi Zenia Dlomo osuka e-SRC uthe kube kuhle ukuphatheka uhlelo lokuhlonipha i-World AIDS Day ngoba bona balwela amalungelo emacansini ethi balomlando ukubona ukuba umkhuhlane wengculaza uyaphela usiyafika umnyaka ka-2030.
Khangelelo hlelo lwe-HIV and AIDS lathi sehlukelwa ludumo. Sehlukela lukhala ngoba lathi njalo nje yinto eyenzakala ezindlini eyenzakala yonke umuzi.
IZimbabwe ngelinye lamazwe emhlabeni jikelele elibhekane lokuzama ukuqeda umkhuhlane wengculaza, kodwa ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho osekubangele ukuba lihlale licela amaphilisi okwehlisa igcikwane emzimbeni kwamanye amazwe. Zinengi inhlelo eziqutshwa lugatsha lwezempilakahle ezweni ngemizamo yokwehlisa kumbe ukuqeda inani labantu ababamba ingculaza ezibalisa ukupha amajazi omkhwenyana lomamazala amaphilisi avikela ukubamba igcikwane layehlisa igcikwane kanye lamaphilisi avikela inkonyane ekubambeni umkhuhlane kuhlanganisa lokukhutshwa kwemibiko efundisa abantu ngomkhuhlane wengculaza. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje olwela amalungelo oluntu unkosika olwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV unkosikazi Senzeni Sikhosana uthi lanxa inengi eliphila legciwane le-HIV liwathola amaphilisi lemithi efaneleyo kusakunengi uhulumende amele akwenze ukulwisana lomkhuhlane wengculaza.
Yendlela esikhangele ngayo abantu bonke bayathola uncedo olufaneleyo. As it is, singakhangela ukuthi khona ngitsho lasemakhaya bayizuza imithi yona le kumele bayisebenzise. Khathesi eZimbabwe nxa sikhangele nje hayi sibona ukuthi uncedo lwakho nalungcono noma nje imithi yakho ningazanthwa yasalele emuva kodwa hayi singcono abantu bonke bayathola uncedo.
Uhulumende omutsha lo uyatsho yebo ukuthi uncedo bayaluthola mpela abantu kodwa uhulumende omutsha lo kuyini elingamkhuthaza ngakho ukubana mpela umkhuhlane lo utholakale ulwiswa ngendlela yezinga eliphezulu.
Nanxa sikhangela ukuthi khona khona kwamanye amazwe bale mithi engcono abanye sebesenza lokhana ukuthi nxa kuyukuthi ama-partners ba-discordant so babe bekhangelela ukuthi khona khona omunye babehlangana bengaprotected angisho kulo muthi abawuphiwayo ukuthi njani ubancede. So lapha eZimbabwe asikafikelwa yilona lelo ncedo nxa lungafika lapha kungaba ngcono. So uhulumende siyacebisa asincede ngokuthi ayenze ukuthi imithi le zizakala kwamanye amazwe aphambili izizakale lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi nxa ingazizakala lapha lathi sizaphila ngendlela engcono ngegcikwane lenaleli.
Unkosikazi Senzeni Sikhosana ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngowafasti 8 kusiya ku-9 ntambama. U-Live Talk lamhla sixoxa ngokukhethwa kwedale labaphatha intambo i-cabinet oselusolwe ngabaningi.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amalunga edale lePhalamende yakweleBhilithane atshengise ukudana okukhulu ngemfanekiso ejojozelwe nguMongameli Donald Trump ebulenjini beTwitter etshengisa inzondo yabokholo lwesimuslim.
Umantshi wedolobho leSan Francisco sethole esinye isizalwane sakweleMexico esingelamaphepha okuhlala okusemthethweni kweleMelika singelacala lokubulala ngemva kokuba icala laso lisetshenziswe njengesibonelo saba ngalamaphepha ngumongameli Donald Trump. Umongameli Emerson Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba inguquko efunwa nguMnangagwa ngethi amankampani kwamanye amazwe adinga ukungena kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu yiwo wodwa amele abanjwe ngamandla ukuthi abe lesabelo samachumi amane lasishiyagalombili kuphela i-49%. Isabelo samachumi amahlanu lanye i-51% kumele sibanjwe yisizalwane zaseZimbabwe. Kambe lokhu kungahukana abakwamanye amazwe laba? Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Lokho kokuxosha ama-investors kwakuyinto eyayingafanelanga ukuthi ngabe yayenziwa leyana. Okwezinto ezifana leze-mining. Eze-mining ngibone ngathi kuyinto elungileyo, kodwa into ze-mining kakhulu izinto ezifana ngabe zikhangelwa nguhulumende. Kuye lo hlelo olukhangelane lokuthi izinto ze-mining zihambe ngendlela eqondileyo. Ngoba kwesinye isikhathi zingabuya kuma-private sectors. Kuba kuhle, kodwa kuma-private sectors kwesinye isikhathi kuba le ndlela thize usuka kungasakhanyi kahle, izinto zingasakhanyiswa ngendlela eqondileyo. Kodwa ngabe baliqondisa ibhili lelo ukuthi bafundise umthetho lo ukuthi izinto zikambe ngendlela efanele vele kwakungafanelanga khona ekuqaleni ukuthi ngabe bawufaka umthetho ngale ndlela ngiyazi ukuthi singabantu bamnyama lami nginje ngingumuntu omnyama kodwa nxa ngicabanga at the broader spectrum ngikhangela ukuthi omunye umuntu uzwa njani nxa ukuthi engathi esithi ukuzokwenza ibhizinisi athole umthetho efana nale eyayifakwe ngumgabe lokhala kwakubulala ilizwe kwakusenziwa ngumgabe esenza ngumbuso langenhliziyo ebuhlungu kodwa kwakuyinto vele engafanele ukuthi ngabe yaba khona
sesingabona yini mnumzana Dube abakwamanye amazwe bebuya ke eZimbabwe sebezovula amankampani
umthetho we-indigenization babunkomo ngumthetho oyiwo obambe izinto eziningi kakhulu njengoba sasihlala sikhala sikhuluma ngalo lolu daba umthetho we-indigenization abantu before ama-investors bezobuya baqala bakhangele izinto ezifana lezinzane so nxa kukuthi kubabubha abasoze bayenise ukuthi babuye kodwa nxa betshintsha imithetho bewutshintsha okweqiniso ngoba kathesi abantu ngiyazi ukuthi abaningi abantu abasese-skeptical ngendlela yokuthi babone umgabe indlela akahengla ngakhona izinto wahuga ama-investors ukuthi akabuye waqeda laphana wabajikela so abantu bazabuya kodwa bazabuya kancane kancane ngoba basadinga ukuthi baze babe lesiqiniseko eseqiniso ukuthi ngeqiniso utshintsha okweqiniso yini noma yikuzama ukuga ukuthi balethe amabhizinisi abo beqeda laphana mhlawumbe after 5 years bawutshintshe futhi bawuguqule
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday, my sweetie.
Was a Friday lamhlanje sihamba lo mhlabeleli wakobulawayo uHwabarati kubika uEzra Chisaspanda.
Iningi lithi kuntuntu ziyathunqa akusela abahlabeleli abanene ngemva kokuba abaculi abanjengolove moma jaivana bayekela ukucula laba sijiya abanjengomuyi usolomon skwiza uHwabarati uthi abantu bangakhali sekhona ukuzobuthisa abantu ngomculo wakhe owezinga eliphezulu
uHwabarati
sinokhona lingiboni sengibasophe kancane kancane lingikhuphule ngalo mculo igadila lezinto okuthula insilo kusela similo kusafani lasendulo kuyangikhathaza ngomdazi onyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngiza ngama-punchline isemnyango nyanqonqoza festa music yakhophoza ichase marabina ngasi nyobonga ngithini ngima uHwabarati nyongoloza kubula sasha kubula sasha kubula sasha wasadaso
awunyoni
bonani mthakazi omuhle igama lami ngujafethi lokuzalwa uHwabarati ngele stage ukuthi uHwabarati kuchaza ukuthi abantu kabathande lokhu kuyibale ngalithola from isiTswana ngangikusatic festival lapho engayenza khona into yathabisa abantu bona babesithi uHwabarati kuyakurata besithi ngibuyele stageni so kuchaza lokhu ngazinika ibizo lami khona lapho
umculo kaHwabarati ukhanya usungenile ebantwini njalo ujabulelwa ngabantu abaningi vele ubiza usithini umculo wakho
okwamanje sawuthi iphula wayo music ngoba angayitholi kahle kathi genre eqondileyo ngalomculo but engakutsho ukuthi umculo wami umumethe kakhulu isintu ubuyithi bethu njengamandebele lapho esaqala khona
siko hoza Friday siphethe umculo osehlophile ngobulawayo uHwabarati ucula kanje nje vele yena ke unamadlalete amangani
Aunyoni abisuluhi Hosanhlanhla hosanhlanhla
hosanhlanhla
hosanhlanhla
Yeah, uhobo ratule 3 albums. Yaqala ethi Kaslam and then yes 2 Wozanhlanhla and then yes 3 engisandike ikhipha ka Tsithi Silwane. I music le itholakala kithi sikabile shop ecacayo kobulawa lapho ukuthi i music etsifa ke ngapi. Kodwa engakutsho ukuthi uWozanhlanhla ukhona kuma iTunes.
Ingoma sikahobo ratule sikuthazelona ngabathela labatha.
Uyazi ngifuna ukukhulisa ubulawayo ngayo kungakho konke ngikwanisa ngifike lakithi ngifuna ukusabalala ngigcwele umhlaba wonke.
Kuba kuhle uba nabahlabeleli abaningi abaziyo into abayenzayo. Ungene watshaya isicathulo kwezokala uHobarati. Ngahayizi, ngaklabalali, kodwa uziculela kamnandi uJaphethe. Uthi usekhona ukuzovuselela umculo wakondongaziwelele. Umculo okumele ubulawayo aziqhenye ngawo. Ngoba ke kodwa uZethunqa yiwo muzi owacathula ezomculo. Awubani, isikhathi silomhawu. Yekela sihobarathe ngomrata kahobarathi elogazela iminyama. Ingoma esithi amakhwela intaba. Libe nempelaviki elithukela. Ngimele Studio 7 ngingu-Ezra Chizo Sibanda. Woza, Woza Friday.
Abantwana basukuthi kakhulalwa microphone iphetho yimi kakhulalwa ngicela ama flat lapho pasopo suka phansi kwami lapho kwenuzalusa yimukhobarata umthako mnyama unyongo dosa sigebe ngesifocus ngifana lomadosa gijima yabatshela bonke labo mamgombosa mina ngisami noma ngibani ongahlokosa inkomo yakithi le ngifuna umalunguza njaba lesidudla sami leso mafohlosa bona abadala sebetshaya ihlokolosa ngase ngakhumbula uSolomon Sikusa lala ngoxolo Simon Panda wesuntusa ngomculo mina mandebele ngizabatutusa
funa wana makwalenda
Wosalaso kenu kobarathi kusukuma umhlabathi funa ukuramonathi ngoba ufisa ukuthakatha funa ukhamponathi ngoba sikhomba ngaphakathi fana kusola imali enhleka siramina amagwala gcwala ungasodlala kobarathi uzojabula ukuqamula ngelirik fana kithi nyakujabula ngena mina kushise phansi fethu nyafutha umbrepa kanamhlanje bophenduka isituta nyarepa ziyakhupha khipha isikipa ngiyatipha uyayiswa lento mina kumsetho baphula umthetho fana kithi sesikhona noma benza umona mfuna bacashike khona tukhona ebo clever kazeli mnyama
woma ufuna umnandi
Angithi lonke liyazi ukuthi mina ngenza kuphela egazela iminyango asiphume kanje.
Nama kwelintaba wo kwabarathi edlabela kamnandi ke qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ubesenkundleni lapho ehamba lo Ezra Chisa Sibanda. Kuwoza Friday uhlabela okwezinga laphezulu mpela lujaha uhlabela njalo ebamsana iqhaza labahlabeleli abanengi abagoqela unkwali lo Jays Maravini idlozi lomculo. Hayi bekumnandi mamhlanga sesinga ziqhiba ezosuku siphe abalaleli inhloko zezindaba zalamhlanje.
Yebo Ntunga, owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Lamhlanje eliZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV.
Umongameli Mnangagwa selayo uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho we-indigenization.
Kwanelo kwalamhlanje Oliver lelisayo ngontunga milinkomo.
Lami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.